Hatisi makawadzi isusu ini ZANU-PF. Tinoziva zvatiri kuita uye nezvatiri kudira baba vamugabe kuti vange varambe vachitonga. Handiti zvokuti izvo mumwe munhu anobva kune kamwe kanyika kake ouya kuno kuda kuzotiudzira kuti udzai kuti munhu akura and so forth. Isu pachezvedu tiri kutoona pati tiri kuti wisdom yavo haina kuchembera yavainayo. Handiti wisdom yatinoda isusu haina kuchembera. Ndokusaka tiri kuti vamugabe tinovada kusvika madhonga ameranyanga. Malema munhu anongotaura anonga ane chigaba chiyachiya chokuti kwangochikika chinongoita noizi ngwangwarangwangwarangwangwarangwangwere. Ende anofunga kuti akati namuparamendi kwaanoita kusouth africa akapfeka hovhorosi nemagambuti achingoita noizi muparamendi yese ndokunonzi kuita politics kana kuti ndoyaanoti revolution here, I don't know. Saka haisusu navamugabe vedu tisiyei, ende ngatisiyei takadaro.
Vamadzore.
Ndinotenda mukoma Zulu. Chokutanga kungoti zvako wakadini nyini naJim mupana wangu tagara yangu vachiwirira nazvo samaZimbabweans. Long my brother.
How are you?
I'm good, thanks my brother. VaZulu nyaya yamataura iyi yakanaka zvikuru. Ndakanzwa mashoko akataurwa navamalema Julius. Mashoko iwayo haakwanisi kukwenenzverwa zvinokunda matauriro aakaita. Ndinoona sokuti dambudziko raita nderokuti munhu wamazounza akamirira ZANU-PF munin'ina wangu vaakunaka. Munhu anonetsa kuti anomboti kunzungoti kunyimo nhasi unonzwa achimbotuka vamugaba avaiti mangwana vanoita. Asi zvisinei, regedzai ndichingomutora somunhu wezanupf ku ndo zvavanenge vari haungazivi kuti vanenge vakanyatsa kutsika papi. Muchidimbu ndiri kuti mashoko akataurwa navamalema akanaka chaizvo. Vakamataura murudo rwokuti dai zvaibvira mutana wedu vamugabe vavakura amunhu uya watinoda kukudza kuti aiwa nguva yekuinda kumuzandigere yasvika. Ndo chete pamashoko aaitaura. Tinoda mudziko raitwa nevezanupf nderekuti vafunga kuti pamwe vari kuvenga vamugabe. Aiwa, vamugabe havasi kuvenga, havasi kutombovengwa zvachese, vari kutodikwa. Ndofunga vamarema made very clear, vakataura kuti aiwa ka chikuti izvi ndiri kuzvitaura sewechidiki ari kuti aiwa tiri kuvada vamugabe. Legacy yavo ino yavakaumba muAfrica yakakura chaizvo. Dai zvabvira vachiinda kunodini kunozorora. Mashoko akazotsirirwa zvavo navamalema ndokuti hapasina legacy anyway. Vamugabe chero vakaenda nhasi kunozorora kana kuti vakaenda mangwana, munhu aagarisa vaakudya legacy yavo.
Vaakunaka, munoti kudini zviri kutaurwa navamadzore?
Ya vamadzore, ndoda kutanga kupindura pavati vakunaka vanowanzoti kunzungu nekunyimo. Paupenyu panowanika ivo zvakarewo, handisi kuziva kuti vakamirira bato ripika. Vanenge vanoitawo zvakare kutiwo kunzungu nekunyimo, handiti munoona. So zvisinei, ini ndoda kuti nditi hakuna munhu anoudzira mumwe munhu kuti chienda kumudya ndigere unozorora uri saniko. Isusu 2018 munyika yeZimbabwe takapa baba mugabe mandate yekutonga Zimbabwe, takavavhotera vakawina zvine mutsindo.
Vamadzore, manzwa ka veZANU-PF vari kuti ndivo vakasarudza vamugabe uye vamugabe vakakunda musarudzo zvine mutsindo, nekudaro vamalema vanodei pamuchato wedhongi nebere?
VeZANU havazivi kuti chinonzi kuwina maelections kana kuti kubira maelections chindo patoda kuti vadzidzise ipapo. Dambudziko raitika nderekuti tawanikwa muchirugu mumwe chete miine bere vada zvese nemakava. Mukatarisa vanhu vanenge vachitira mugabe chete chete, vamugabe ngavarambe vachingofira pamugabe ngavaite sei. Vanhu vari kuda kuramba vachiba